Bright Shandali uya namakore makumi matatu ekuberekwa akasungwa nemugovera wapfuura ari kumba kweshamwarikadzi yake kuEastview kuGoromonzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino Shandali aratidza mapurisa nzvimbo pfumbamwe apo akaparira mhosva.
Pane nyaya dzekubata chibharo nekuuraya vanhu vanotosvika ivo gumi mumwe chete ive pari zvino izvi tanyatsodongonodza tikaona nyaya 9 yevakadzi vanga achinyenga oita kunge anodanana navo orara navo ozopesera avauraya, vamwe vachiti kana vamuramba kuvatorera mari nemaselfoni.
Pamhosva yekutanga Shandali ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo nekuponda amai Mercy Smairi avo vaive nemakore makumi maviri nemasere paRoughness Farm kumarondera. Pamhosva yechipiri anonzi akaponda amai Chipo Gwese vaive nemakore makumi mana kwandudzo kuwedza mushure mokurara navo. Shandali akaurayavo amai Betty Mulambo vaive nemakore makumi mana nematatu kudombotombo marondera. Amai Stella Zuze vaive nemakore makumi mashanu nemana vekuGoromonzi. Nelia Marange aive nemakore makumi mana kuGracelands kumarondera. Fadzai Muchadenyika kumacheke. Amai Megi Kaombe vaive nemakore makumi matanhatu nerimwe kuUnyani Golf Course kumarondera. Uye amai Patronella Tsoka vaive nemakore makumi mana nemapfumbamwe kuYellow City kumarondera. Vanyati vatenda veruzhinji nekubatsira mapurisa kuti mhondi iyi isungwe. Parunyere kupe rwekuti Shandali ange abuda mujeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso, vanyati vati vari kuongorora zvese izvi. Vamwe amai vainamata nemumwe mudzimai akaurawa naShandali vaudza Studio 7 kuti Shandali anofanira kupiwa mutongo werufu akabatwa nemhosva.
But zvaakaita munhu uyu nenai don't think kuti anofanirwa kutongwa zvekunzi anzi kana life imprisonment kana chii. Ngaatongohemwa afe because vanhu vakadai ava pakunozoyana amunesta nani vanobuda vodzoka musociety ahana kana chaanomboreforma munhu yeyi anotongoremharati. Saka zvitongori kuti abve hake.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Nice Manando vati vanoshushikana zvikuru nenyaya iyi asi vakati vafara kuti aifungidzirwa kuti imhondi iyi asungwa.
Ndinoda kufara kuti mapurisa chiitiko chavazoita chikamu ichi chinoita kuti zvimwe zviite sekuti zvinoreruka pakuti vanhu vanzwisise kuti zvii zviri kuita nharaunda yavagere.
Vaenderera mberi vachiti panofanira kuitwa ongororo yakasimba nekuti havafunge kuti Shandali aishanda ega. Shandali anotarisirwa kumiswa pamberi pedare kumarondera kana mapurisa achinge apedza kufurefeta nyaya dzake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.